he's a buck, better duck, this soldier never buck.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 30 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nemumwe 41. Dare repamusoro rinoudza mapurisa kuti amire kushandisa mimwe yemitemo yakazivisa zvondarapera. Zimbabwe Stock Exchange inotarisirwa kutanga kushanda nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nemumwe 41, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kumanikaland nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane makumi manomwe nevapfumbamwe 2879. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi matanhatu nevaviri. Pavanhu ava makumi mashanu nevaviri vakachitapurirwa muZimbabwe, vamwe gumi nevaviri vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vasvika mazana masere nemakumi masere nevanomwe 887. Dare repamusoro nemusi wechipiri rakapa mutongo wekuti mapurisa amire kushandisa mimwe yemitemo yaakazivisa zvondarapera, inosanganisira kuvhara migwagwa vachida kuona kana vanhu vari kufamba vaine matsamba anovabvumidza kufamba-famba munguva ino yelockdown nezvimwe. Danho rakatorwa nedare iri rinotevera kukwira kwakaitwa nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe kumatare, vakamirirwa naGweta Obey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nemusi wemugovera mapurisa akazivisa kuti akange ave kuwedzera maroadblock, uye vanhu vanenge vachienda kumabasa vanenge vave kutarisirwa kunge vakapfeka nhumbi dzebasa vaine matsamba anobva kuvakuru vavo anoratidza kuti vane mvumo yekufamba-famba. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei vashava vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takaenda kudare guru reHaiko tine chikumbiro chekuti zvisungo zvakanga zvaiswa nemapurisa zvekuti vanhu vese vanofamba vange vaine matsamba, vange vaine mayunifomu, vange vaine zvitupa, vane magwaro anotaridza kuti vanobvepi uye vari kuendepi. Chichemo chedu chakanga chiri chekuti zvisungo izvi zvakaiswa nemapurisa hazvipo pamutemo, hapana bumbiro remutemo kana chinyorwa chipi chemutemo muZimbabwe chinoti zvizvarwa ngazvifambe nematsamba awa nemadocuments awa akanga asungwa namapurisa. Isusu tiri kuti mapurisa vanhu vanochengetedza mutemo, basa ravo harisi rekugadzira mutemo. Zvichakadaro dare guru rehaikoti rakawirirana nemafungiro awa, rikawirirana nesu rikati ichokwadi mapurisa vaita zviri kunze kwemutemo, chavo kuchengetedza mutemo kwete kugadzira mutemo zvavakanga vaita. Nokudaro dare guru rehaikoti rakasendeka parutivi zvisungo zvese zvakanga zvaiswa nemapurisa. Vanhu vakufana kuti vafambe vasingavhunzwi pasina kushungurudzwa maererano nemapepa nemagwaro anotaridza kuti vabva kunani
Tinoona kuti mapurisa akanga atora danho iri achitarisa kuparara kuri kuitwa chirwere checovid-19 munyika. Imi hamusi kukoshesawo here nyaya kana matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Tiri kuti zvisungo zvakanga zvaiswa nemapurisa hazvinei nekudzivirirwa kwedenda recovid-19. Varipo vana mazvikokota vezveutano vanotarisirwa kuisa mitemo inodzivirira veruzhinji mukubatirwa kana kutapurirana chirwere ichi. Vana mazvikokota ivavo havana zvavakataura zvaitsigira magwaro akanga atorwa nemapurisa. Kana vachida kuti vanhu vafambe vachitaridza magwaro awa, pane matanho anotorwa nevanogadzira mitemo, pane zvinonzi statutory instrument zvinoiswa zviya. Tiri kuti ngazviiswe zvotaura kuti kwaane mutemo muZimbabwe unoti munhu wese anofamba ari kutarisirwa kunge akabata chino nechino. Hatitarisiri zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvibva kumapurisa, asi kune avo vanogadzira mitemo.
Saka munoona here mapurisa achitevedzera mutongo wedare repamusoro here?
Mapurisa vanosungirwa kutevedzera mitongo inenge yapuwa nematare emunyika muno. Vakatadza kuita izvozvo, tinodzokera kudare rimwe chetero tovaudza kuti hevo mapurisa aya aramba kukuteererai, toita inonzi contempt of court, anova mapepa ekuti mazvidza dare, tochipa zvino chikumbiro chekuti vakuru vavo ngavambopinzwa muchizarira nokuti varamba kuteerera zvabva matare edzimhosva. Ndingangoti ndakwanisa kupa Minister of Home Affairs naivo Commissioner of Police magwaro akabva kukoti, court order iyi inovasunga, inovabata kuti vaitevedzere. Saka nokudaro vakatadza kuitevedzera mazuva mashoma ari kutevera, ndiri kudzokera kumatare ezvimhotswa ndokumbira chikumbiro chekuti vambovharirwa muchizarira ivo mukuru wemapurisa ava pamwe chete naminista wavo kwemazuva anokwana kuita ivo makumi mapfumbamwe, 90 days imprisonment, kusvika vadzidza kuremekedza mitongo yematare.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObe Shava vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutsigiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaMazvi Ndlovu vakachengetwa kumusha wavo weGwambe kuPlumtree neZuro. VaNdlovu vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF mushure mekubvunza kuti sei vatsigiri veMDC Alliance vachinyimwa chibagwe chehurumende chekubatsira vanhu chakange chichipiwa vatsigiri vebato reZANUPF vega munzvimbo yavanogara. Vaimbove nhengo yeparamende amai Nomatemba Ndlovu, avo vakanga vari pakuchengetwa kwaMazvi Ndlovu, vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaungana pakuchengetwa kwaMazvi Ndlovu vakange vakashadirwa zvikuru. Assistant Commissioner Paul Nyati havana kudaira runhare patavafonera kuti tinzwe divi ravo, asi amai Noma Ndlovu vati mapurisa akavimbisa kuongorora nyaya iyi zvakadzika.
Ndangandiriko kunhamo, ndangangoti pachivanhu nhamo yafamba zvakanaka because takwanisa kumuchengeta, ndozvandingangotaura.
VaNdlovu, chii chakaitika kuti vasvike pakurohwa kwavakaitwa?
Kunzwa kwataita paground, hanzi pakaita meeting yekugoverwa chibake. Baba vaMazvi Ndlovu vakaenda kumeeting, vakanosvikonzi vese vasiri veZANUPF, vanhu veMDC hamusi kuzonyoresa, hamusi kuzowana chibake. Mazvi Ndlovu hanzi anga asipo pameeting iyoyo. Saka vakabva vadedza imwe meeting the following day, vakati branch rinogara ana Mazvi Ndlovu mozouya muchinyoresa mangwana. Saka hanzi pakunyoresa chibage apa vakataura futi shoko iroro. Saka mukoma akabva avaudza kuti no, chibage hachisi cheZANUPF, chibage chinofanirwa kupiwa munhu wese. Mazvi akabva adzokera kumba akanotora chinguro chake nemwana wake mudiki ne4 years kunochera mvura. Saka vakabva vamugarira murodhi achibva kunochera mvura. Ndopavakatanga kumurova vakamuisa simbi vakatanga kumurova vakaanzi vakanga vakati one day but muna imurova anzi ndithuboi aine uniform yechipurisa inebald watch.
Saka panama papa kuchengetwa kwa vandlovu uku vanhu vanga vakadini zvinhu zvakamira sei pakati pevanhu vanga vari panamwe
vanhu varatidza kurwadziwa vanhu vatsamwa zvisingite vanhu varatidza kutsamwa even mapurisa paakauya nechitunhu akatozviona kuti vanhu vakatsamwa because vakabva vaudza kuti mauraya munhu ndimi saka pano mauya nenyama yenyere mapurisa makauraya munhu because kana akaurayiwa neighborhood watch which means mupurisa
ivo mapurisa vanoti vakabvuma here kuti ndiwo vaita izvi
mapurisa sevanhu vakadzidzira basa ravo havangabvumi kuti tisu vakati ichainvestigatwa saka takabvunza kuti saka toboy wacho ari kupi zvikanzi takatomusunga ari mumasels zvatisinganyatsoziva ndezvekuti kumusunga here kana kuti mumupengetedza vakaona kuti akange aripo vanhu nekutsamwa kwavakaita vangamukuvadze kana kuti vakatomusunga izvozvo zvinto zvatisingazivi
saka pari zvino pane chiri kuitwa here pamusoro penyaya yavandlovu kana kuti zvangotopera zvakadaro
mapurisa avimbisa kuti vachaita mainvestigations since muchiziva zvakaitira nyika yedu maybe zvatongoperera ipapo pekuti zvoni mainvestigations but zvatichaita tichatoita follow up kumeka shuwa kuti nyaya yacho yaenda kumutemo
avo vange vari vaimbove nhengo yeparamende amai Nomathemba Ndlovu vari parunhare kuBulawayo nestudio 7 Musika weZimbabwe Stock Exchange uri kutarisirwa kutanga kushanda nemusi wemuvhuro asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti makambani anoti Old Mutual, Sidco International nePPC anzi ambomira kushandisa musika uyu sezvo ari kuferefetwa nebazi reFinancial Intelligence Unit panyaya dzaari kupomerwa dzekuti aisafambisa mari zvakanaka. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma kuti tinzwe maonero avo.
Ndingangoti hurumende yaita chinhu chakanaka pakuvhura musika weStock Exchange nekuti tikatarisa matangira azvakaita kana kuti kumiswa kwakwakaita Stock Exchange kwanga kusina tsarukano nekuti kana hurumende yanga ichida iyo kuti izive zvanga zvichiitika nemakambani matatu anovaiwa atauro kana kuti iyo inozivikanwa nekuti Old Mutual Implied Rate vaingofanirwa kumisa makambani iwayo ari matatu then vosiya mamwe ese achishanda mune zvakanaka
sei zvakakosha semafungiro enyu kuti musika uyu urambe uchishanda
kuitira kuti maonerwo atinoitwa navo vese vanenge vaida kuunza mari mukati menyika zvikuru sei mainvestors vatakatarisa kuti vauye munyika munomu kuitira kuti ibudirire arambe akamira zvakanaka manje mamirira zvinenge zvaiita maonero avanenge akuita vanenge vakuona Zimbabwe senyika isingagashire mainvestors mune zvakanaka uye inoshandisa chisimba pakumisa kana kuti pakupindira mumashandiro anoita zvemabhizimusi asi chinhu chakanaka chavaita ichichi
pane zvamungatiwo zvadzidzwa here apa nehurumende
ndinovimba dzidziso dziripo dzakawanda dzinofanira kunge dzaonekwawo kuitira kuti mune ramangwana zvakadai zvinge zvisingazodzokorodzwe vatange vazivisa makambani ese anenge ari involved then vobva vatora matanho anofanira kunge achiitwa kuda kuziva kuti chii chiri kuitika kana kuferefeta vasati vamisa mashandiro anenge achiita musika weZimbabwe Stock Exchange.
Takanzwawo bato reZANU PF richitaura kuti Old Mutual inofanira kumiswa basa. Semaonero enyu izvi zvakakodzera here?
Hazvina kushata kuti bato rinenge richitonga ripowo muono waro asi dambudziko rinoitika kana dambudziko rinosanganikwa naro nevemabhizimusi vari munyika yeZimbabwe nderekuti vanenge vachitarisirwa kuti hurumende iyo inova inogadzika mutemo nokuita kuti mitemo inge ichitevedzerwa nevemabhizimusi ndo inenge ichifanirwa kuti inge ichitaura kana kuita maannouncements akadai zvikuru sei patinge paonekwa kuti pane zvakanganiswa mukati memitemo yenyika. Avo vanenge vari ndingangoti vanenge vachinzi vakachikora mutemo voziviswa nematanho anenge akataurwa.
Saka seipapa ndiana aifanira kuita basa iri?
Seipapa zvinenge zvichitarisirwa kuti Securities and Exchange Commission of Zimbabwe inge ichigara pasi nevemabhizimusi vese vanenge vachionekwa sekuti vane pavakachikora mutemo voziviswa zviri mugwara. Vachinge vaziviswa zviri mugwara, Zimbabwe Stock Exchange yosiiwa ichishanda kana kuti ichioperata maoperator ainenge ichiita. Avo vanenge vachikora mutemo ndovombomiswa vari parutivi zvisingakanganisi mamwe mabhizimusi ese anenge aripo, nokuti zvinopa maonerwo anoitwa nyika navese vanenge vada kuunza mari mukati menyika inoyi anobva ashata. Zvinobva zvaita kunge hatikwanisi kugashira kana kubata mari dzavese vanenge vachiuya kuzoisa mari mukati meino nyika mune zvakanaka, uye hatikwanisi kudyidzana nedzimwe nyika mune zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana chishanu chikunguru 31, kuratidzira kwange kuchitaurwa kwemasvondo apfuura kuchatora nzvimbo. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe chete nevechidiki veZANU PF vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku, asi umwe wevakaronga kuratidzira uku vari mutevedzeri wesachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kuchaenderera mberi uye ivo vanenge vari umwe wevari mberi vachiratidzira.
Vana vomuZimbabwe pasi rino rose vachange vachiratidzira kuti ivo nyaya dzeuori nenyaya dzokukokota ufumi hwenyika hwaitwa nevashomanana vari kutonga munyika munomu zvarwadza vana veZimbabwe. Saka vana veZimbabwe vachange vachiratidzira mumatunhu avo.
Mapurisa anoti kuratidzira uku hakuzoitika, uyezve youth yeZANU yakadotaurawo kuti ichaona kuti kuratidzira uku hakuitike. Hamuoni here sekuti apa pangazokonzera kukuvadzwa kwevanhu?
Zviripo ndechokuti kuratidzira ikodzero yomunhu. Muri kuzwa vanhu vese namasangano akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyi vanotaura ivo vachiti kuratidzira ikodzero dzavanhu. Isu chatakaita ndechokuti takazivisa mapurisa pamusoro penyaya yedemonstration iyi. Magweta edu akanyore tsamba yakaenda nakonvena wedu vakazosunga vangu Jacob Ngaruvhumwe pachinambo chokuti vareply tsamba yedu yatakavanyorera. Vakabva vatsvaka kusunga vaJacob Ngaruvhumwe tisati tapuwa reply yedu. Dai reply yedu tanga takaiwana takanzwa kuti mapurisa ndepapi panokona nanapo panyaya yokuti vanhu varatidzire mangwana. Tingadai tanga tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei.
Imi munofunga kuti mungawanawo mukana wekuratidzira?
Kana ndikasaratidzira nomusi wemangwana zvirokwazvo handingavi nomufaro mukuru. Ndini ndinenge ndiye mberi kulocal community imwe yomuHarare ndichitungamirira vanhu ndiri mberi kwavo kusvika taona kuti takwanisa here kupinda mutaundi, nokuti ini ndinoda demonstration ichandopinda mutaundi mudhorobha reHarare kuti tinopa mwadhi yedu. Takatopedza kunyora mwadhi yedu yatakaadresa kumadifferent authorities kuti vandopiwa mwadhi iyoyo yezvichemo zvana vezimbabwe.
Ko nyaya yekupararira kweCOVID-19 munoiona sei semi vanhu vakaronga kuratidzira?
Vanhu vedu vachachengetedza marecommendations eWorld Health Organization wokuti vanhu ngavamendene social distance pakuratidzira.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kunzvimbo yavasina kutaura neStudio 7.
tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Kroniko rino jiva perenzushiri avo vakashaya marimwe zuro vapi warurremekezo rwe ugamba wenyika. Vashiri vakange vave nemakore makumi matanhatu nemashanu. Muherald mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mauto nemapurisa vakagadzirira kuti pasave nevanhu vanokanganisa hurumende kana vanotyora mitemo yezvekuchengetedzwa kwehutano. Zimlife.com rinoti vaMnangagwa vakashandisa musangano wePolitbro kupomera mhosva kuvanhu vebato ravo vavanofungira kuti vari kushanda nemapato anopikisa kuti vavabvise pachigaro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 tiri kuno kugokwe tatambura zvikuru penyu wedu wave panjodzi. Kugokwe kwachireya kwamadziva zvido, vanhu vari kutamba bhora vari kuungana zvisingaiti. Ndaikumbirawo hurumende deyapindira ipapo. Ndatenda zvangu.
Maswera sei kuona tanonoka hwande. Tinoti zvoni kune varume avava ngavaende, toda kuvatsvagira nyuchi because hataneta nekushungurudzwa. Dai zvinhu zvikafamba zvakanaka zvikaita semaperero ada kuita chando, chando kana chaakunopera kudai so zvese nezanupf yacho dai zvabva zvangopera, hataneta nekunzidya nhoko dzezvironda.
Makadii vateereri vestudio 7 vanakomana nonoka wande vanakomajonga. Haine zvanodata vanhu yehurumende ye3.2 chakuti bhiriyoni. Vadii kuisa zvayo kuzvipatara ibatsiridze vanhu vari kufa. Madzimai ari kubetserwa vana vachishaya nokushaya madokita kuzvipatara. Vadii kuisa mari iyoko. Iyo nhau yeye weZimbabwe yekurifaida mari bek kuvarungu, haiwo kungodzosera vurachionani kwavo kwavari chete ndokupedza chikwereti. Zvavari kuita izvi hazvina maturo izvi. Ed Momoyo paPretoria.
Makadii kupastudio 7. Haini ndoda kupindura tsano avo nguva chitii ana Jobo Skala vasada kuti uraisa. Avo tsano avo havana kumanikidzwa nzande tinotoitoi avo. Hazisi kumbomanikidzwa munhu. Ivo vakahwanda ndomagwara acho aya. Ndomagwara ivo. MuSouth Africa matiri munomu kuti vaone independence makafa vanhu vanovechikoro vakawandisa. Hakuna kusiri kufa. Saka tsano avo vasada kuchemana kuti Jobo Skala. Ivo havasi kumanikidzwa kuenda. Nyika inofungwa kuti nyika ungangoipiwa ana Mnangagwa ungangokuta chiuyai mutore nyika. Ivo vakanorwira, inofanira kutorwirwa.
Varume rusununguko tinorwuda, asi kudemonstrate handiko kuti tiwane rusununguko, nekuti takabvira kare tichidemonstrate. Ende hurumende yaMnangagwa tarirai vana mugwadi vari kuporombisa rufu nanachinamasa, asi handizvo zvinoita kuti tiwane upenyu kana rusununguko. Izvi zvaakutongoda Mwari pachavo kuti vabvise hurumende yaka ine udzvanyiriri iyi. Nekuti tikada kuita head on corruption chokwadi isusu tisi tichafa. Rufu vakatarisa nesu nekuti varume vari kudeclare rufu kwatiri. Saka zvakanaka ndezvekungoti Mwari vega vagone kubvisa vanhu ava. Asi isusu takachengeta upenyu takanyarara takagara mudzimba. Nekuti ticharatidzira topfurwa zvakaita 1st August. Asi ava vanhu vanenge varasika vavadzoki.
Pastudio 7 apo muri sei zvenyu vashamarira vese. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa. Aiwa ndimuruti paKimbali. Ndokumbirawo mundibvunziro vakomana veZANU-PF vari kuti vanhu vari kuratidzira vari kutya mutemo welockdown nenhau yekorona. Iyi korona yavada kuhanda nayo nhasi kanga neMDC ida kudemonstrate vachiramba kuti vademonstrate. Chimbondibvunzira iwo kuti madays acho kwaiva nekorona here? Tinoti vanhu vese, munhu vana vese weZimbabwe yava nguva yedu tichimire.
Makandi weStudio 7 tinokutendai zvikuru nokuti pachirongwa chini chobuda pamhepo ichi. Rambai makadaro. Ndinoda kutaura pamusoro pemurume akataura muStudio 7 nezuro. Achitaura pamusoro pekuti Jobo Skala anoda kuurayisa vanhu. Munhu iyeye muZANU-PF uye haazivi chinangwa chekurarama panyika. Ezvaanotaura kudaro anongana muSouth Africa achitizawo kunzara. Ngaadzokere kumusha uko. Ngaaratidze kuti munhu anotaura zvinhu zvine kuvaka. Kana achiti Jobo Skala uri mudondo iye unotiza wani uri kuzama kuti kudini. NdoomaZANU-PF anotumwa kuzi vataure zvinhu zvisina basa ivavo.
Ini donzi Richard imba yaguma zvina ndiri kuno kuSouth Africa kuJoni uku. Nyaya ndinoda kutaura kuti ipinde mundare ndeyekuti mapurisa nevanhu vezanu vanoda kudzivirira vanhu kuti vasaratidzira. Saka ivo mapurisa kana achichengetedza vanhu kuti vasaita zvemurizhonga kana kuti vasaita zvekuti chigwere checovid yavari kuvanda naye chiri kupararira munyika ngavadzivise vezano vacho vari kuti kwai tiri kuzoratidzira ngavadzivise vose avo vari kuti vari kuzoratidzira nekuti kuti vati vanorega vari zvano vachipinda mumugwagwa vachiratidzira kuti hatiri kuti vanhu varatidzire ivo vachivabvumidza kupinda mumugwagwa vovharidzira vanenge vari andizano pf kuti vasapinda mumugwagwa toda kuti vatore mutemo vaise mukati memaoko mavo vati hakuna munhu unopinda mumugwagwa either way zano kana kuti vamassive organization vari kuraridzira kuratidzira avo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mudzimai vaJeff Bezos amai Mackenzie Scott vakapa mari inoita mabhiriyoni 1.7 emadhora kumasangano akasiyana-siyana mukati megore rapfuura. Amai Scott vaimbove mudzimai vaJeff Bezos vanozivikanwa semunhu akapfuma kupfuura vanhu vese pasi pano uye vari muridzi wekambani yeAmazon. Pavakasiyana, vaBezos vakapa mudzimai wavo mabhiriyoni 35 emadhora pamusoro pezvikamu zvina kubva muzana zvekambani yeAmazon. Pari zvino amai Mackenzie Scott upfumi hwavo hunopfuura mabhiriyoni 60. Vamwe vavakapa mari vanosanganisa masangano anorwira kuenzaniswa kwevanhu kana kuti racial equality, masangano anorwira kodzero dzengochani, zveutano, zvemamiriro ekunze nezvimwe. Makakatwana apa plus vanoti ndakakupiwa sisteri vachiti ndine mukomana wangu Safirio Matsikatire. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana nemumwe 41. Dare repamusoro rinoudza mapurisa kuti amire kushandisa mimwe yemitemo yaakazivisa svondirapera. Zimbabwe Stock Exchange inotariswa kutanga kushanda nemusi wemuvhuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.